Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Linyali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC nereCCC. Zesa yovimbisa varimi magetsi kutanga mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora nereCCC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa vachirwira ofisi yebato mudunhu reMashonaland West. Mapurisa anga akapakatira zvombo atozodaidzwa kuti amise mhirizhonga akatomboridzira pfuti mudenga. Vamonzora vange varipo vachida kuita musangano nevatsigiri vavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Kaka kana muna abuda kwa musha abude ni musha wese kana utukubida ni NADS. Kana yu wafungu watu wakuta sabuku, aurambu aubu wakuta sabuku haripo. Kaka property iliku chino inde yedu, property iliku bila wae inde yedu. Kaka iti kita kuta msanga nupaya ndi kubwa kwa wakuma na iti kabwa watipeni. Wakati iba ika property ni ACCC. Batitanga kubunda kuti property ino kwa wakuta ACCC, sengi ni kuti ACCC ini gurea fongo. Plaza mapepa zi ensi arima wakuma MDC. Mapepa zeeta ari kwa sababu ya general request mkaenda kumateto zizi properties alipo ni MDC. Kaka wakuma na awasa nao kata matuko kwa hivyo mtangano, laki disruptor meeting. Kaka mapulisa ndogo bazo huya ndogo bazo wa dispesa ndogo zila kutimdenga. Duma bila wa soita ipapa.
Asi, iyo waruguti nyayai ichiri pamberi pe matare wa damba nekudaru wanga wachiti wa huya wanga wasina mapepa kakwana?
Kana inyayari kwa mberi kwa matare kwa huna. Kana mjiti mapipati na kakwana, inataka mbisa mapipazi, ese, imbori defense wa hongoonza, pambori pedare, inyaye nandu ya rukutawula. Iyo wano zaoji mapropati za asa au, wano zaoji mapropati za NDC. Iyo tuti mapipazi, ese, chakenda wakoti zuri lofu, kutu wa bise zuri lofu. Iyo wakura mbakubwa zuri lofu. Saka towa ita zi, tochi ema.
Koza waru kutuwa wano ve MDC ndoba uya vai ne marori ne matombo.
Tunogoyansi ni maroni na matumbo ya watu shika pakati bimiti. Hati matuki alpinao, mavideo tinao. Kena mjita mkomani lukupai. Ida yako the Studio 7 hiri yuka TV station. Lukupai. But Studio 7 haizi TV station. Asi mapicha za chukua alisa pa magroups efe ima reporters. Hati nga goyani maroni na matumbo. Iyo watu shika pakati bimiti. Ndi mapuisa anu kasa kuitleta hii. Nenda nchaji aripo. Tunogoyansi ni watu shika pakati bimiti.
Pane vakuwa reerese kunzuwa uko wa maita?
Uungu tina honorable chururu, our member of parliament for Manicaland, waleo deputy national chapters in the Mazemai, watia nganema to maishu uro wakwara, nkwezi zaina hospital.
mutauriri vamonzora valoid damba vachitaura vari parunare kuchinoi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo nhengo yetriple c vatawanda bvumo
aiti nyaya nyowani yaitika kofi kubva kugara nekugara timu yamonzora yagara ichida chaizvo chaizvo kuti itibvutire maofisi vakambotanga kuenda kumakoti zvikaramba iye zvino vakatohaya nemarori nemarori kuti vauye kuzoti vabvute ofisi but vagari vechinhoyo varamba kuti no hazvifaniri kunge zvichidaro
saka hapana akuwara here
pane vakuwara but information yacho hatigoni kuti itaure pane pari zvinhu kusvika taverified number vakuvadzwa because vaita zvekuhaya marori vachitanda matombo zvakaipisisa vatanga vachikora kiye pagedhi but the situation is now under control
saka mapurisa apindirawo here zvaafamba sei
patanga nyaya iyi taenda tikanoripota kupolisi tikavanotify kuti ndo zviripo paground saka tavanotifya kudaro iwe kwamunzura vacho vanga vasina paperwork yavakabata mumaoko inojustifya kuti sei vari kuda kuuya paofisi saka isisu chataita isisu kuramba kuteerera zvavangaitaura because vanga vasina basis or even mvumo yacho yekuti vangasvike paofisi akaitika zvesei zvitaripota kudaro mapurisa anga asati asvika pasii kuti vaone kuti chii chaitika saka tichiri kupesuwa nyaya yacho nayoyi kuti titore malegal channels akaringana kubudikidza nezvaitika izvi
asi ndiani chaiye muridzi wehofisi vabvumo
iyi nyaya ichiri kumakoti sekuziva kwenyu saka zvinotinetsei kuti nditaure pano pamhepo kuti mahofisi ndiani because inyaya ichiri kumakoti tiri kuongororwa nemakoti yakapiwa judgment ikaitwa communicate but hatisati takukwanisa kuti titsanangure kuti ofisi iyi ndeyani but chiripo ndechekuti vagari vechinhoyi vanoziva kuti muzinda wetriple c ndokwatinoitira misangano yedu ikoko hapana haizi sikiriti hapana asingazvizive izvozvo kutouya kwavo pakati peusiku vachida kutraya kumenedzera zvinoratidza kuti vanotoziva kuti vanofanira kunge varipo ndeavo taipanga pari pavo vanhu pekuti vangadai vachigara ipapo but pane malegal channels akaitika nemaexplanation akaitika nezvakazotsiridzirwa kubudikidza nekuti tizoramba tiri paofisi ipapo
saka kurwisana uku kwaitika kumanguvai
kurwisana uku kwatanga kumakuseni zvekumateni vambotiuyai vauya kudaro ndobva vadzokera ndobva vamboenda kupolisi ndobva vamhanyamhanya then vazoti payapayapaya kumaafter call ndokwavazouya manje vakawanda nemarori vachirwisa vanhu vanga vari paofisi ipapo
nhengo yetriple c vatawanda bvumo vachitaura vari parunare muchinoi mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe integrated commercial farmers union kana kuti zicfu amai maiwe pgt vanoti kutanga mangwana hurumende yavimbisa kuti ichange ichiwanisa varimi vegorosi magetsi uye mvura gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti zimbabwe gore rino yange ichida kurima gorosi rinosvika mametric tons zviuru mazana mana nemasere kana kuti 408 metric tons kudarika zviuru mazana matatu nemakumi masere akarimwa gore rapera kana kuti 380,000 metric tons mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai gt kuti tinzwe zvizere
tinangoti magetsi anenge aimprove sekupromiswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva patakaita meeting zvonga akapera tiina penseki dr basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 am anenge adzimwa but iko zvino aakuita nemazuva kuti mamazuva vanombodzima mamazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo
saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi
musangano uyu wakanga uri weministry yeagriculture nevanorimisa varimi kutingati veagritech kuzoita vamiriri vevarimi mafamasi union namafamasi vakanga varipo zvekare pamusangano uyu vanomirirawo zinwa nevanomirira magidi vezesa vakanga varipo saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uyiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo tikatarisawo vezima vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridziri vezesawo vakafundisa kuti magetsi achange ariko
ko panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here uye takanzwawo ivo vabatsira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu wose kuti varimi vatange kurima
hongu matrakita aripo dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohaisa matrakita vanga vachichaja namaesolas chete vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo marpgs iri mari yomumwe
mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vari parunare muHarare
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chibimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mambo Charles vechitatu vari kugadzwa svondo rino vanonzi vari kuda kuratidza kuti vanokwanisa kubatanidza marudzi nezvitendero zvose pasi rino sezvo vakoka vakuru vemakereke echibhudha hindu majew mamoslem masikh nemamwe mabhishopu echidzimai anenge aripowo kekutanga muzuva ravo rechitatu nerekupedzisira vari muhungary uko vari kushanya pope francis nhasi vatungamira urongwa hwemas mubudapest uye panga paine zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi amai katalin novak nemutungamiri wehurumende vavictor orban pope vakurudzira vanhu kuti vabatane vakateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma
Timashe Nyaguns from YPTZ ndotungamira ubeka rechidiki rinonzi Young People's Program Zimbabwe Youth Association.
Right, mungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kusimudzira vechidiki?
Tine urongwa hwatakauya nawo sevechidiki tikavhura maprogramu yatiri kuti macommercial youth centers anova iyo iprogramu yatiri kupa pekushandira kune vechidiki vachangotanga kupinda mumabhizimusi iko zvino vazhinji vacho vanenge vasina makambani akarejestwa vazhinji vacho vanenge vasina even kutora any action or formalization mabhizinesi avari kuita saka zvatinovaita tinovapa mukana wekuti vapilot maprojekt avo mumafacilities edu atinawo
kana vapilota tinovapa mukana yefobot plans vachika pilot yavo. After 3 months, isusu nebumbiro reZimbabwe Youth Council inova iyo iti parent organization kwatiri, vane urongwa hwakaita necompanies yekubetsera vechidiki kuregister macompanies zvichipa under the presidential mandate yakainitiate kwanguva yelockdown. Saka nhasi ichiri kurana uye tine vechidiki vatiri kuassist kuregister macompanies after tambovaisa pamapilot kuti tione kuti mabenefits avo ari viable kusvika pacho. Saka ndo urongwa watiri kumhanya nawo zveiko zvino sehidiki.
Mungatiudza kuti muri kubatsira vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakati wandei vaakupfuura more than 50 right now. Vakatakwanisa kuregista maorganizations avo right now, they are functioning very well. They were just actually takatova releases kuti vane mabusinesses ari well established. Saka vaakukwanisa kunirovega even kune mamwe maprivate institutes anenge achishanda navo. Saka ya tiri kuita zvinodadisa zvisingaite kuarea iyoyo. Inova iyo chinhu one chataiona munyika medu chisiri kukonsidwa. Vechidiki azhinji tiri kusangana nedambudziko rekuti yes, Zimbabwe it's open for business, but we are not accessing my facilities equity to a business right. Besides the issue capital, because some of us my capital to now. But kuti uzotanga kuita business racho kuti uwane facility unokwanisa kuaccommodate, that's where the challenge is coming from. Saka isu sevechidiki takabva tagara pasi tikati hano semayoung entrepreneurs zvatingaita panapa ngatichisiye musoro pangu tochitsvaga mafacilities isusu since tinge tine bumbiro rechidiki rine mapepa akakwana totsvaga mafacilities atinochibata nida mayoung entrepreneurs ese who are coming in into business, then we assist them from grassroots vosimuka tichienda navo kusvikira vakura mubusiness.
Mati makabatsira vamwe angade kusvika kumakumi mashanu kana kuti 50 mungapi here muenzaniso wevamwe vamungati vari kuita zviri nani?
Okay, tinenge muenzaniso zvatinayo seizvezvi pane boka revechidiki rinonzi Zimbabwe Grant vanoita zvemodeling. I think they have hosted more than 5 events now, my national events. We have got the girls vanoita ma cosmetics and beauty. We've got vari kuita ma graphic designing, programming. Ndakakwanisa kuita zvekuamishona vese nemazita asi ya tine vakati kuti
totarisawo kuti zvamuri kutaura izvi zvinoda unyanzvi hwepamusoro. Saka munoita sei kudzidzisa vanhu ava? Munombodaidzawo vamwe vane mabhizimisi here kana kuti mungatsanangurira kuti zvinofamba sei?
Zvatinoita tinoronga maprograms atinobedza mamwe maorganization, mabank nemamwe maprivate companies vatinochiunganidza votibetsera kudzidzisa kune vechidiki vedu from kubva maentrepreneurship skills, mabusiness management, mafinancial inclusion. We've got those guys like invite the likes of an Ayutthaya Power Bank, an Women's Bank, we've got an Old Mutual, we've got my private companies, an Safety Mutual, but she can send them out to have big city nature.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri nyore here kuti munhu akwanise kuti anyatsotange bhizimisi?
Inini kwandinotenda ndechekuti zvinhu hazvinombobvira zvaita nyore kubva zuva rekutanga. Asi iwe munhu ndiwonotoita kuti zvinhu zvive nyore.
Vanenge vachida kuonai kana kuti kutaura nemi vaine pfungwa dzekutangawo mabhizimisi kana kubatsirwa, vanokubata ipapi?
Right, vanoda kutibata vanogona kutibata panhamba dzedu dzinotidzo 0774-099-571 kana kuti vanogona kutumira email paemail yedu inoti yttzimbabwe@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, maita zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma Tinashe. Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesi simba rangu
simba rangu yesi simba rangu murodi pati
kana ndaka ndeta
manero akanaka vateereri ndini Kanono Kawande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi ndinoda kumbopa vateereri mukana wekupa pfungwa dzavo pane dzimwe nyaya dzatakanzwa dzichitsanangurwa pachirongwa chino tiri kutaura nani uye muri kupi
masure sei baba tanonoka netimu yese studio 7 ini ndiri tanaka Dr. Dream Harare.
Mashoko enyu nde api akanangana nenyaya ipi?
Nyaya yongocha ni ya makomenti ya ibabata nunuka. Handifungi kuti inyaya yemweya chete kana kuti inyaya yekunzwa na Satan chete. Ini ndinoiona seinyaya inonyanya kukonzereswa ne primary socialization inosangana nemwana anozoita ongocha. Vana ava vanozonzi varikuita uku vanozoita ongocha nava. Vanhu vekuti makavatarisa mukukura kwavo anenge vakakura sekuti tegetere mwana mukomana anenge vakakura muenvironment yakazara vasikana iye okura achifungudzira kuti iye musikana zvinova izvo zvinozokonzesa kuti azoita chii ngochani kana azokura naizvozvo vana vana vakomana vanokurawo vachipiwa zvidhori nevabereki vavo vachifungidzira kuti vakutedzera chirungu kana kuti chingezi izvi zvinokonzesa futi kuti pavanozokura vakure vasingazivi gender role yavo
chii chamunoda kuti chiitwe chii chamunokurudzira
ndinoda kukurudzira baba tanonoka kuti musanyanye nevanhu vese vemakereke musanyanye kubate nyaya yengochani senyaya imwe yechina kana tichida kuti tizvikurira senyika yezimbabwe asi tiibatiwo senyaya sepsychological issue tikaibata tichidaro ndinofunga kuti tingaikurire nyaya yongochani nekuti ongochani hauiti wakaipa unopesana netsika nemagariro edu sevanhu vatema ndatenda zvangu
tinotenda zvikuru nemashoko ako tanaka tochienda kune umwe zvemutereri tiri kutaura nani uye muri kupi
ndini munyaradzi kugweru kwachundura
munoda kutaura pamusoro penyaya ipi taura henyu tinzwe
ndoda kutaurawo takanangana nemubvunzo wangu vanhu vemachechi vava vanotiwa kuchatisa varume nomurume vachiroorana vachichatisa mukadzi nemukadzi vachiroorana vanhu vayazve vozotanga kutopuwa kodzero yokuva married couple vobva puwa kodzero yekuadhopta vana
chii chinokunetsai panyaya iyi nhaye mukoma munyaradzi
pavana apapapa hamuoni were vemachechi emafundisi kuti munenge mochikora kodzero dzevana vamuna adhoptava uye nyika yose haizvionewo here kuti vana ava vanovharirwa muenvironment inoitwa chingochani vopinzwa pfungwa dzechingochani kuti chakanaka musoro mavo vari vaduku vava vana vanokura vachigamuchira nekunzwisa chingochani zvabva mumusha mavanenge varerwa zvokanganisazve mafungiro evana ivava ndiona sokuti vafundisi apa hamupaoni here vafundisi kuti apa muri kuparashika ipapa muri kuparashika hongu senyika tinopota tiitarisawo kodzero dzemaminority groups asi maminority groups achoka ari kuramba akachipepechueta humwe hunhu hwagara husi hwakashata otanga kunohupfekera kuti mupfungwa dzevana isu tambovanzwira tsitsi sevafundisi kuti oraiti ngativabhabhatidzei ngativagashire tivape zvirayiro vadle takuvapa zvekuti kodzero kunadhubuta vana vopfekera kuti pfungwa dzechingochani dziyamo vana vaduku vana vakuru vaduku vakukura vakatokanganisika vafundisa momuri kuti udii napo apo
tinotenda zvikuru mashoko amukoma munyaradzi kwachundura uko vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevatereri vechirongwa chino tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda Tanono Kawande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo chikwata chedynamos chatora umambo hwenhabvu hweharare nekurova Cape United mumutambo mukuru watambirwa kunational sports stadium nhasi Michael Kariati anoti panyaya inotevera
vatsigiri vedynamos
Vari murufaro, mushure mekunge chikwata chavo charova Cape United 2-0. Ndokusvedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano eKasolaga Premier Soccer League. Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda. Mutsigiri weDimbare vaTejas Bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda. Dynamos yave nemapoints gumi nerimwe chete uyezve iri pachinzvimbo chechitanhatu asi mapoints matatu chete pasi peHighlanders iyo yave kutungamira makundano aya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaTinwell Tanyara avo vabva kuBulawayo kuzona mutambo uyu vanoti havasi kudzokera kuBulawayo nhasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa.
Ndozvinhu zvinondinakidza izvozvo kana Dynamos ikahwina paCape United vamwe vangu unozwa kusununguka zinga ichi ndenge ndakomborerwa.
Highlanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekurwa hwange 1-0 ndokupinda mumapoints gumi neina. Kurowa kwayaitwa neDynamos kwasiya Cape United iri pachinzvimbo chechitatu iteverwa neFC Platinum iyo ine mutambo mangwana neHerentals National Sports Stadium. FC Platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura asi yozosiyiwa neHighlanders nezvibodzwa. Asi Cape United iyo yanga iri pamusha muHarare Derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa. Izvi zvaiva mushure mekunge PSL yakaramba chikumbiro checaps yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga.
MuZimbabwe zvinhu zvakatoome chano saka zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamitambo iyoyo zvikuru sana. Tinotenda kune dangwe rePSL nezvaratora.
Asi maroverwo aitwa makepekepe ashandura mafambiro anga achiita hondo yekurwira mukombe zvichiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare. Asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Cape United, Dynamos neHighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu. Mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko eFC Platinum kubvira muna 2017. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi. Triangle 1, Chicken Eat 1. Chesham 2, Cranbourne Bullets 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Aiwa tinotenda zvikuru Michael nekutipa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC inotungamirirwa nava Douglas Monzora nere TCC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa. Zesa inonzi yavimbisa varimi vari kuda kurima gorosi kuti ichange ichitanga kuvapa magetsi anokwana kutanga mangwana. Varimi vanga vachichema-chema kuti vatodzikisa ndima yavo yekurima kana kuti mahekta gore rino nekuda kwekushaya magetsi. Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos charova icho Cape United 2-0 mutambo wePremier Soccer League zvabva zvapa kuti chikwata cheHighlanders chinde pamusoro pegungano iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana mchida utitumira tsamba mboja, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nao dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC ndichiti, mudare zvakanaka vateereri, ndokusiyamina Gibbs Dube, munaudze isindebele.